want you to call the name of the Lord.
The Makereke Arpas Station and Zimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaungana munhandare National Sports Stadium nhasi vachinamatira nyika kuti matambudziko ose yakatarisana nawo apere. Vachitaura pachiitiko ichi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira kuti mapato ose zvematongerwo enyika abatane kuitira kuti agadzirise matambudziko ari kunetsa munyika.
Zvingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe, apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero enyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraidza novokuzhe.
Reverend Andrew Taunashe, vesvondo yeFamily of God, vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
Tizivo kuti nyangwe tine zvinonetsawo nyika yedu, hatizitika yoga inonetseka. Tinokutova nezvizhinji zvatofanira kuonga kuti takakomborerwa naMwari. Iri seri tingatikomberei Jehovha kuti Zimbabwe inyika yemukakadoo. Tingatikomberei Jehovha pamusoro pazvozvo. Tisaita zvokunga patingoreverana kune dzimwe nyika, dzinotova nenhamo dzadzowo dzadziri kukonewa. Isu pachedu tofanira kuti tiungane, tichatisane pamwe chete, nyangwe tine zvakasiyana, titaudzane sezvatinotungamirwa napurezidendi, tigone kuenda mberi nokubudirisa nyika yedu.
Reverend Abel Sande, vechechi Ambassadors for Christ Ministries International, vati chakakosha ndechekuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika varegererane zvavakatadzirana kana vachida kuti nyika iende mberi.
Sakapano ndataura mashoko ndakatarisana nevatungamiri vese muromo yaMwari kuregererana. Kuregererana ndechinhu chikuru. Mukasaregererana hamuna kwamunoenda.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka, vanoti havana kukokwa kumusangano uyu.
Kuwanikwa kwadhiabhoro pachechi hazvive kuti hamuvhangeri. Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wevedzisvondo hazvireve kuti vamuvhangeri uye vaakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane. Asi iri nyaya yekushayika kwavachamisa mazira andinoita ini handangobvunzwa nezvekukokwa kwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato ezvematongerwo enyika kana akakokwawo kumusangano uyu. Vamunangagwa vakurudzirawo vari mudzisvondo pamwe neveruzhinji kuti varime zvakasimba kuitira kuti nyika ive nemaguta, vachiti nyika ingararame nekupema chikafu nguva dzose. Vamwe vatungamiri vedzisvondo vanga vari pamusangano uyu vanga vachisanganisira vaEmmanuel Makandiwa navaNehemiah Mutendi nevamwe. Munamato uyu waitwa pasedingindira rinoti joining hands, minds, hearts and voices together in Christ to serve, build and strengthen our nation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.